Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kana tereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo ndira 23 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vazvosvika panyaya yestruggle. Vamanata vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa.
Muimbi Zex Manata oradzikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Zimbabwe Election Support Network yokurudzira kuvandudzwa kwemutemo kuti mapato ezvematongerwe enyika anyoreswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muimbi aive nemukurumbira munyika Zex Manata uyo akashaya svondo rino avigwa pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi achirumbidzwa semunhu akashanda zvakasimba munyaya dzezvemimhanzi pamwe nekushumira shoko raMwari. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu aungana pamarinda eWarren Hills muHarare nhasi apo paradzikwa muimbi Zex Manata mushakabvu akafa nechirwere chegomarara vachitaura pakuradzikwa kwake nhengo yeparamende inomirira uzumba vasimba neuta mudarikwa vatsanangura Manata semuimbi akashanda zvakasimba kudzora ndangariro dzevanhu vatema avo vaishungurudzika zvakanyanya munguva yehondo.
Vazvosvika panyaya yestruggle. Vamanata vakagona kuimba dzimbo dzekunzvenga kuti vanhu vagone kuona kuti nyika yedu iyi takadzvanyirirwa. Takadzvanyirirwa vaisunungura pfungwa dzevanhu Three Music. Then pakasainwa Youngest House Agreement. Vakabva vamira kuita mashow. Vakaita handover equipment yavo kucommissariat yeZANU-PF yaitungamirwa naMeya Urimbo. PSC yakaseinzeswa even kugwanzura ndiyaamanata. Nyika yese taitenderera naamanata vachiimba dzimbo dzechimurenga vachiimba kuperekedza kuti vanhu vave vari vanosununguka.
Vaimbo vagurukota rezvekurima vaJoseph Made vati mushakabvu anorangarirwa zvikuru nekuimba nziyo dzaibatanidza vanhu uye munhu akafa ave kushandira Mwari zvakasimba.
Chinokosha ndechekuti munhu aziye kuti kana achida kurarama upenyu chaihwo kunge achirarama ari muna Kristu. Kana munhu asati ave muna Kristu ari kurarama upenyu huri pasi. Upenyu chaihwo hwakazara huri pamusoro ndokunge munhu uchinge wakatendeuka.
Mumwe muimbi Pasta Aisa vati vaimbi munyika varasikirwa zvikuru nekufa kwakaita Manata.
Tarasikirwa zvikuru asi chinondifadza ndochokuti akakomborerwa akafa Mwari akamutora muna Mwari akafa mutenda akaita zvinhu zvokwaMwari. Panguva yepfupi yatakawana muchechi tichimba pamwe chete yanga iri nguva yakanaka. Pane nguva zvinhu pazvinenge zvasina kundiitira zvakanaka ndiyo muvanhu vakanditi Aisa uya tidaende chiiridzirwa nevana vake vana Aaron ivavava nana Green tichiita basa raMwari. Saka kwandiri ndarasikirwa asi Mwari wakanaka zvake vakaropafadzwa vanofira muna Jesu nokuti vazorora pakubata kwavo panyika.
Muimba achiri kusimukira Lessons Musoni anoti akagara naManata kubva muna 1999 achidzidziswa zvekuimba nemushakabvu.
Tarasikirwa negamba hombe remumusic zvese nenyika ino yeZimbabwe. Seniyongari baba wangu ndakapiwa kuno kubva kugweru 99 ndoda ngachigara navo kusvika up to now. So was a groom ndinavo maalbums ezakazoridza ndinanga ndichimaridza. Vaimbi vachiri kusumuka chandika tu chwanga zako tu kungo chungiri la nuko ni focus because music inokuwa places kana kuti unopezera munhu mukuru nemusic kana uchishingirira
ataura akamerera mhuri yemushakabvu uye ari mwana wa Zex Manatsa va Freedom Manatsa vati baba vavo vakasiya vavadzidzisa zvokuimba saka nokudaro vati sevana vachatsikisa nziyo dzakawanda senzira yekuendesa mberi basa raiitwa nababa vavo
semhuri charasikirwa zvisingaitwe nababa vedu vamanatsa nekuti ndivo vanga varipira yedu yaitibatanidza vanga vaine rudo vairegerera havana munhu wangu anezvigumbu naye hapana munhu wangu asingabatsire zvese zvatikaita kusvika patasvika nhasi itwas through our father ndo vaitiitira zvese zvataita kuti tizitatowo vanhu zvatikaita zviri kurikwa nevanhu itwas our father every, he was everything for us saka tarasikirwa zvisingaiti tikurwadziwa asi tikuchema nekuvacelebrate nekuti tinotenda mwari nemakore akada se avakavapa makore ese iyayo kuti vakatombora manesi vachiratidza rudo nekwara saka ndinoda kwekuti vakazopa vachikure handiti vakakwanisa kusiya vachiratidza maroc service kuti munoita se munozofamba nekufara kazvakati saka semhuri ndichaona kuti tine chikurilisa uye anenge achiita munhu wese anoimba tine chikoti uyachirilisa munenge muchizvinzwa mai manje chirilisa chikoti yanelekasi yavadaro
Zex Manatsa akaimba nziyo dzakawanda dzakaita mukuru mbira dzinotsanganisira chivaraidze chipo chiroorwa tihobvu tamirireiko dynamos igo wese makepekepe highlander iwinile nedzimwe parufu rwamanatsa uyo akazofa ave mufundisi panga paine vafundisi vakawanda vanosanganisira mukuru wesvondo yezayoja vaezekiel guti nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira baba namai charamba minista mahendere naalbert nyati manatsa asiya mudzimai amai stella manatsa nevana vatanhatu nevazukuru vakawanda ndakamedza studio 7 kumarinda ewarren hills muharare ndini frank tikowore
bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 5292 vanhu mazana maviri negumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave mazana maviri ezviuru nemakumi maviri nemasere ane zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 228,179 mukuru anoona nezvekurwisa denda recovid-19 Dr. Agnes Mahomba panoti wandu wevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchidzikira bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe nemazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 4,239,261 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe ane mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,267,253 vanhu vabayiwa nhomba katatu sezvaveukurudzirwa vave zviuru zvina nechimwe chete zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 41,986 pachigaro wesangano rezimbabwe election support network vaandrew makoni vakurudzira kuti mutemo wesarudzo uwandudzwe kuti mapato anyorese zviri pamutemo kwete kuguma voita gakava panyaya dzemazita nemifananidzo pamuka mutauro pakati pevatungamiri vemdct vadouglas monzora namaitokozani kupe zvotemesa vakawanda musoro vamonzora vakati vambomisa dr kupe basa asi amai kupe vakabva vativo vamonzora vainge vazvidzinga mubato remdct sezvo vainge vanyorera kuzek kuti vainge votungamira rimwe bato rinonzi mdc alliance vamonzora vange vari kutatsura navo nemutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vachiti vari kuda kushandisa zita rekuti mdc alliance musarudzo sachigaro wezek amai priscilla chigumba vakaudza studio 7 kuti vanongonyoresa zita nemifananidzo kune anenge atanga kusvika kudare renomination court svondo rino asi vakati kana paine anenge asina kugutsikana anoenda kudare resarudzo kana kuti electoral court mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni
nyaya yemazita iyi inenge yava kunetsa iri kuratidza kuti mitemo weElectoral Act hauna kumira zvakanaka Iyo ZEC inofanira kuziva kuti mapato akamira sei, kwete kungoita zvejakafiriri. Vanoreva here kuti nasi ndakaenda kuZEC ndichiti ndinomirira sangano rezano PF, vanotendera here kupinda musarudzo ndakamirira zano PF semuenzaniso? Pane zvimwewo zvinotarisirwa kuti sangano rakazvimirira seZEC riite.
Munoonawo sezviri kuitika izvozvi nenyaya yekuti vamwe vakadzingwa mudare reparamende, kana kuti marikoza aya akaitwa achinzi vanga vari nhengo dzerimwe bato reMDC Alliance.
Marikoza aya akonzera kuti pave nesarudzo dzakawandisa idzi, akakonzerwa nenyaya yekuti rimwe remapato MDCT rakati iro avo vakaramba vakamirira neMDC Alliance vazvidzinga. Zvino kana ZEC yava kubvumira macandidates abva kune rimwe bato risiri MDC Alliance kana kuti risiri zano PF, vongotendera kuti munhu iyeye nokuti atanga kuya kunomination court ndiye akumirira mapato aya, zvingaitawo here? Vanhu vangatanga kuzvibvunza kuti ko ZEC yacho yakambomira sei, yakazvimirira here kana kuti kwete.
Saka poitwa sei pamagoni?
Nyaya iyoyi iri kukonzerwa nekusaziva kuti zvomira sei panyaya yemazita iyi. Yakuti tikurudzire sezvo tagara tichiita pakatanga marecalls aya kuti mutemo weElectoral Act uvandudze kuitira kuti vemapato vakwanise kunyoresa kuregista kuZEC vachitumira maconstitution avo anoratidza kuti zveshuwa mapato ematongero enyika vasati vapuwa mukana wokupinda musarudzo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Tinoziva isu kuti chinhu chinonzi munhu kana chinhu chinonzi kambani kana chinhu chinonzi sangano kuti chive chinhu chinogona kunge chakazvimirira pamutemo, chinofanira kunge chine constitution yacho, chinofanira kunge chine kana kuti yatinonzi memorandum of association kana iri kambani, ndokuti tizive kuti kunyangwe organization iyo kana kuti sangano iroro risiri munhu, chinhu chinotendedzwa pamutemo. Nokudaro tinokurudzira kuti pave nepolitical party registration. Tisazodzokazve kumatambudziko akafanana neiwawa yokuti vanhu vanorwirana zita. Zvinofanira kunge zviri nyore kuziva kuti iri bato rakamira sei, nokuti constitution yaro, bumbiro remutemo wayo, zvinenge zvichiratidza zvakanyatsojeka kuti iri bato rinotarisirwa kuzvimirira nokuti rine constitution, uyezve rangofananawo nemunhu uyo anenge achipinda mumatransactions akasiyana-siyana. Saka tikurudzira iyo ndeyekuti pave nepolitical party registration.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Iko zvino tojimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapa mvumo kunyika nhatu dzinoti Estonia, Latvia neLithuania mvumo yekuti dzitumire zvombo zvehondo kuUkraine senzira yekugadzirira kuzvidzivirira kwenyika iyi, sezvo paine runyerekupe rwekuti hurumende yenyika iyi iroda kupidigurwa neRussia. Russia inonzi yaunganidza mauto anodarika chiuru chimwe chete pamuganhu wayo neUkraine. Mashoko ava Blinken anotevera musangano pakati peRussia neAmerica nemusi wechishanu uyo usina chawakabuditsa. America nenyika dziri mugungano reNATO dziri kuyambira Russia kuti ichatemerwa zvirango zvakaomarara ikapamba Ukraine. Asi Russia inoti iri kuda kuti mauto eNATO abude munyika dzakaipoteredza. Muguta guru Rebekina Faso Rewagadugu unonzi marira kuti zvinotyisa mumakamba emauto kunyangwe hazvo hurumende irikuyamba kuti yapidigurwa nemauto. Mune imwe kamba emauto iri pedyo nenhandare yendege ine dzimba dzevakuru vakuru vemauto uye jeri rine mamwe mauto akasungwa mushure mekuedza kupidigura hurumende muna 2015 munonzi maridzwa kuti mangwanani. Izvi zvinonzi zvaitikawo pane imwe kamba yemauto yekaya iri pedyo neguta guru renyika iyi. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi General Barthelemy Simpore varamba mashoko ari kutenderera ekuti mutungamiri wenyika iyi Varroch Mark Kabore vari muusungwa vachiti vari kuferefeta kuridzwa kweputi uku. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tiri kutaura nemukuru wesangano reZimbabwe Youth Decide Valenmo Munangu. Tatanga nekuvabvunza nezvesangano ravo.
Boka iri rinomirira kodzero dzevechidiki kana kuti zvido zvevechidiki zvese zvaangange achida zvichiitwa mukati menyika yeZimbabwe. Maisiona chete kuti vechidiki havakonitsemisana yekuti vange vachinzwikwa pane zvese zvaangange achida.
Mungatuzoo kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita iwo mazuva anaya kusimudzira vechidika?
Nekuda kwecoronavirus tanga takamanikidzwa kutinge tichiita zvizhinji online, asi pari zvino tiri kukurudzira vechidiki kuti vaende vanorejista kuvhota kuti nguva yekuvhota kana ichinge yasvika vagokwanisa kuvhota vagosarudza vatungamiriri vanoda vatungamiriri vavanavo iwo pamwoyo vatungamiriri vanenge vaonawo kuti vanavo pamwoyo vatungamiriri vanokwanisa kumirira chido zvavo.
Munenge muchiitananapa?
Mubatana nemastakeholders akasiyana siyana, mamwe mayouth organizations akasiyana siyana nevamwewo vanhu vanenge vane muono wakafanana nevedu tichibatsira vechidiki kuti vakwanise kudaro. Zvakare tinoita mamwe maprograms anenge ati pachirungu esocial accountability neyatinoti community engagement. Tinoenda nevechidiki kana kuti vechidiki venzvimbo iyoyo tinogara pasi tine vatungamiriri venzvimbo idzodzo tokurukura navo vechidiki voona kunzwikwa sezvamambo revaziya vechidiki voona kubvunza mibvunzo vechidiki vowana kucontributa kuisawo pfungwa dzavo pane izvo zvavanenge vachitarisira mukati menzvimbo dzavo.
Tichitarisa ikoku kuti mukurudzire vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvhota, iri kutambirwa sei kurudziro iyi nekuti tiri kuona zeki iri kuti vanhu vashoma shoma ndo vakanyoresa?
Mamwe manhamba atinopiwa nevheki handifungi kuti anenge ari manhamba kwavo kana kuti manhamba vanenge vatanga vaongorora, nekuti neboka rimwe ratinoshandidzana naro rinotungamirirwa nevechidiki zvakare rinonzi Project Z63 rinovaboka iro pacharo rine maripoti aro zvinyorwa zvaro zvinoratidza kuti vakabatsira vazhinji kwazvo kuti vaende vanorejista kuvhota. Asi kutopfuura pamanhamba chaivo atakapiwa kubva kuzeki, sezvinga zvaratidza kuti zvichida zeki inoburisa manhamba mashoma kuitira kuti vana veZimbabwe tiite kazvizvishora pachedu kuti hatisitenda kunonyoresa kuvhota. Asi iripo ndeyekuti vanhu vari kunyoresa kuvhota, isu tiri kuona vanhu vachinyoresa kuvhota. Zvinoita zvetinoitawo patinoona pakutaurwa kuti vanhu 2000 chete kana kuti vanhu vakanga tidarikei 2000 ndevanenge vachinzi vakarejesa kuvhota mukati megore rese, ipapo hatiwirirane napo.
Poitwa sei?
Tinoda kuti zeki yacho itipo magwaro acho echinyatsoratidza kuti kuHarare vanhu vakarejesa kuvhota ndeava, musi wakati vakarejesa ndeava, tonyatsa kuva nemuono wekuti zvechokwadi vanhu havasi kurejesa kuvhota, tova nechokwadi. Nekuti pari zvino tinoona sekuti zvichida manhamba havanotipa pachirungu tingati vanoda kudzimwa kuvhota kana kuti maopposition parties mapato anotiisa kana kuti nesi yacho vechidiki anenge achiita zvirongwa zvakadaro.
Zvii zvimwe zvimhingampinyi zviri kusangana nevechidiki pavanenge vachida kunyoresa kuvhota?
Vechidiki vanoshaya mukana nguva zhinji nekuti vanenge vasingatozivi kuti vhota registration is a continuous process. Unova mukana unenge uripo kubva musi wapera kuvhota mugore ra 2018 mangwana acho waitogona kutokera zvakare kundo register kuzvota kana wanga usina kuchanja kuzvota. So zvinhu zvekuti vechidiki havazvizivi. Saka dzimwe nguva vanoti vakati asida kunonyeresa kuvhota vanoti hawa ndo zvino kwakambobvara.
Nechikonzero chei vamwe vachiudza vechidiki kudaro?
Nekuti vanenge variko vanenge vasingadi mabasa, vanenge variko vanenge vasingadi vanhu vakawanda, vanenge vaida kuenda kunozorora. Vamwewo vanenge vasingatozive kuti kunonyoreswa kuvhota kwacho ndechekuti, nekuti kunonyoreswa kuvhota iko zvino kushoma. Saka pane mari dzakati wandei kuti unotokwira makombi, wotokwira dzimotokari kana mbiri nhatu uchienda ikoko. So isu tinobva tati aiwa regai tikwanise kuita gadzi mari kana kuti kuunganidza mari sesizi kutasira nawo nemamwe maorganization kuti regai tichitsvaga timari tishomanana sezviri kuitwa neboka reproject specific three. Rotsvaga timari tishomanana vobatira vechidiki vaya kuvatakura kuenda navo kunzvimbo dzinonyoreswa kuvhota.
Ko iwo mapurisa ari kukubvumidza here kuti mufambe muchikurudzira vechidiki kunyoresa?
Mapurisa haasi kutibvumidza nekuti munotoona nguva zhinji mukada kuedza kungofamba muchiratidza kuti muri kuita nenyaya dzekuvhota. Pamwe pacho munobva matitanga kutorohwa nemapurisa kana kutozosungwa saizvo.
Tichitaura nemapurisa aka ari kuti zvinokonzerwa nemitemo yecovid-19 iri kuti vanhu vasaungane-ungane.
Covid-19 kuhwanda nechigumi zvavanenge vachiita. Nekuti dzimwe nguva ndoona kuti vanhu vakazara vari pazvipuko vakawandisa kudarika vanhu vatinenge tinavo tichivakurudzira kuti vaende vanovhota.
Mukuru wesangano reZimbabwe Youth Decide Valenmo Munangu vari paRunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tandonuka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tandonuka Wande ndichikutambirai zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ini ndovhara muromo wangu, ndovhura nzeve ndiwe zvamakatumira pamusoro penyaya yedu yesvondo rapera pamusoro peshoko rekuti amen. Totanga kunzwa kubva kuna munyaradzi ari kuJoburg kuSouth Africa.
Bakadi bakadi vahwande, shoko rinoti amen ndihongu akashandiswa veragweji isiri yedu yechishona asi chiri chiHebhuru. Amen harisiri shoko benzi rinomirira kuchechi asi kuti ishoko rinomirira kuti hongu kuvaridzi veragwedzi vanoshandisa shoko rokuti amen racho. Muve nezuva rakanaka.
KuFree State kuSouth Africa uko, tipewo pfungwa yenyu pashoko iri.
Ndona soti amen richishandiswa kana kumabvawa kana kupika, ndona soti hazvisi zvokuti vanotenderana nazvo kauti chii. Ndona soti kureva kuti zvaperera apa, ndopa zvaperera iamen iyoyo, ndopa zvauperera. Ndinobvumirana nazvo asi ndopa zvaperera.
Ndomashandisiro atinoita amen kuti zvapera ndazvinzwa, kwete kuti ndazvakanaka kana kuti chii. Ndopa zvaperera, ngatichipedzera apa iamen iyoyo, ndomaonero andinoita.
Mukoma Andrew Kaseke, pindai munyaya yedu, munofungei apa?
Zita rokuti ameni nerimwe zita raKristu, raJesu Kristu. Tikaverenga bhuku raRevelation 3:14 muchatoona zita iro rakabatwa rakataurwa, ende pakabva paiswa ameni yacho yakabva yaitiswa big A, kureva kuti izita raMwari, zita raKristu, asi hari zita rokutamba navo. Saka ameni izita remunhu. Vanhu vanenge vachiti kuti ameni vanenge vachiti Kristu.
Saka naye vakaseke. Pane imwe vhesi here inotaura izvi ichitsigirana neyamambotipa yemuna zvakazarurwa?
Second Corinthians chapter 1 verse 20 ndichaona muapostora wedu Pauro anobva atonyora achoti iyeyu ndiye amen, akunzi iyeye ndiKristu. Saka pana Revelation apa itaura izvozvo ndiJohn, muapostora John. Ndichaona vakatonzi nyorera mutumwa umuti zvanzi naameni chapupu chakatendeka ameni kura ndiKristu hama yangu.
Iko zvino tochimboenda kuna baba Abel Mudiwa, vaudzeka
Maka simba ere wa wande. Ameni ritori zita remuni. Zitara iye Jesu Kristo. Jesu Kristo tututu mari. Nekuti kuna zaka zarurwa. Chapter 3 verse 14. Johana ano uzaguzi. Uzawanu pakereke rayakadia. Kuti zanzi na ameni. Chapupu chakatendeka. Chazokwadi. Chisikwa chokutangwa. Chisikwa za mari. Asi ameni, ritongori zita ira mwari, rinorewa mwari, zekuti kana pasinga tauri rinoza mwari, ndoona sekuti kuna wanoziwa zwa rinorewa, awanga dairi kuti ameni. Atingati kana nari papati, achiti pamberi na ningi, toti ameni. Azire uchinu, kana wari kubawa, wata uranonyaya zekuti haa, ngatite chifambi, wari kubawa, toti ameni. Iziro kuti ameni rinorewa Jesu Kristo, ritori zita.
Ndiani watiri kutaura naye uye murikupiko.
Ini zendo itwa Trimo mwari yapo ndiki vandiri pachipinga zvizvi ndiri mu South Africa zvangu shoko rokuti ameni harisi shoko rokutamba naro shoko rakarema ende riri shoko richitendero rakasimba harishandiswi nemunhu mumwe namumwe sekutaura kwakanga kwaitwa na Reverend chinzi chero mumabhawa unongozwa chinzi ameni iyoyo
Trimo sei uchiti shoko iri harifanirwi kushandiswa nguva zhinji
Shoko rokuti amen harito shandiswi kazhinji munhu akaparidze zvimusinga tenderani nazvo hari shandiswi hamusana pokuti chinonzi amen tikavhura zvakazarurwa 3 verse 14 inoti iri tsamba inonyorerwa kukereke zvichinzi zvanzi naamen chapupu chakatendeka chazvokwadi kutanga kwezvisikwa zvamwari saka shoko rinoreva kuti chinonzi amen ndijesu pachake saka panenge pachitaurwa shoko rakatendeka razvokwadi shoko dzvene ramwari rinobva kuna jehovha vanhu vanoti jesu ndozvinoreva kuti amen muchitenderana kutsigirana shoko iroro saka shoko rekuti amen ishoko rakatotendeka ishoko dzvene nokuti rinonzi kuvamba kwezvisikwa zvamwari ndozvinodudza kuti ndijesu saka harishandiswi mumabhawa harishandiswi pakudzidziswa kwenhema pakutinganyepera haritauri zvakawanda asi rinotaura chapupu chakatendeka asi kuri kuvamba kwezvisikwa zvamwari ndijesu uyu amen
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi hapana chinondifadza sekunzwa muchigovana pfungwa dzenyu nevamwe pamusoro pezvatinokurukura pachirongwa chino kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe pane zvezvitendero tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande mosara zvakanaka
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist life choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo makwikwi eAfrican Nations Cup ari kuenderera mberi nhasi kuCameroon kwasara nyika gumi nenhatu makundano aya pamutambo uri kutambwa iko zvino Burkina Faso iri kutamba neGabon kuchazoteverwawo nemumwe mutambo pakati peNigeria neTunisia mangwana Guinea ichatamba neGambia kwotiwo Cameroon neComoros Pera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare muimbi ane mukurumbira Zeks Manata orazikwa kumarinda eWarren Hills muHarare nhasi bazi rezveutano rinoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchidzikira tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele